manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kurume 23/2022. Makateerera ku Studio 7 nevenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika nebato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa woita musangano wavo wekupedzisira pamberi pesarudzo dzemabyelections nemusi wemugovera. Asi bato rinopikisa Residents Coalition for Change rorambidzwa zvakare kuita musangano nemapurisa kuEpworth mangwana. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kumusangano wakakosha weNATO nhasi kunozeya kurwiswa kuri kuitwa Ukraine neRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika nebato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vaita musangano wavo wekupedzisira kuchitungwiza nhasi pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa nemusi wemugovera. Atanga kutaura pamusangano wekuchitungwiza uyu mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga.
Tono vota zvakakwana. Tinoino vota tese zvakakwana here? Aiwa handei tinoita izvozvo. Nyika inovakwa nevene vayo. Hakuna munhu achabva kunze kwenyika kweZimbabwe kuzovaka nyika ino. Tisu tinoivaka, tisu tichabvisa tsvina yese iri kuyerera iyi. Tisu tichavaka migwagwa iyi. Tisu tichaita kuti titi haiwa Zimbabwe. Kana Jehovha akaburuka kudenga anoda kugara munyika ino yeZimbabwe.
Vamunangagwa vakurudzirawo vanhu vemuchitungwiza kuti vavhotere bato ravo reZANU-PF.
Ikanzurudzi inoita kuti vanhu vashaye mvura ukwachikorekita marets. Ikanzurudzi inoita suwe zvinoita flow. Ikanzurudzi marabish haiti collect poor roads. Ikanzurudzi iyoyo tawana mukana uno wokuvhotera avo vanokwanisa kusvitsa mashoko kuvatongi kuti zvinhu zvigadzirike. Gore inovuya muna 2023 tinenge tine general election. Tinenge tine general election kuti makansila ose anenge achivhoterwa patsva. Saka tinenge chitiko zvino mweya wasatana wakambi wauya nokuno watoti mweya waregion ngautame matiri. Tovhotera makansila zedu. Toita mayor wedu weZANU-PF makansu zedu Harare kansu uchitungwiza kansu yava yedu.
Vamunangagwa vavimbisawo kuti vachabatsira vechidiki vanenge vachida kuzvivambira mabasa avo emawoko.
Vechidiki tine maprograms akawanda atenge tichita fund. Mukaita group rei rechidiki mukafunga zvamoda kuita munouya neronga romusangano kana ronga rehurumende from local government yedu tinokutsigirai kuita maprojects.
Sarudzo dzemabyelections dziri kutarisirwa kuitwa musi wemugovera kutsiva vakadzingwa mubato reMDC Alliance vachinzi vave kutsigira mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa uye kutsivawo vamwe vakafa. Mapurisa anonzi arambidza bato Citizens Coalition for Change kuenderera mberi nemusangano waro wekutsvaga rutsigiro kuAirports mangwana panguva iyo dare redzimhosva raturawo mutongo wekuti mapurisa asavhiringidze musangano webato iri wanga uchiitirwa mumusha wetafara nhasi. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anonzi anyorera bato reCCC nhasi achiramba kuti musangano wanga uchida kuitwa kuAirports mangwana nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabhai elections dziri kuitwa nemugovera uenderere mberi. Tsamba yanyorwa nemapurisa iyi inouyawo panguva iyo mutongi wedare raMajor Street vananzi Ncuve vatura mutongo nhasi wekuti mapurisa asavhiringidze musangano webato reCCC kutafara uyo wanga warambidzwa zvakare nemapurisa. Tsamba yemapurisa kurambidza musangano wekuAirports iyo iri maoko estudio 7 yanyorwa naChief Superintendent C. Muzivi inoti mapurisa mazhinji atoendeswa kunzvimbo dzichavhoterwa nemugovera saka hapana mapurisa anozokwanisa kuchengetedza runyararo pamusangano weCCC uyu. Mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo rinofanira kupiwa mukana wekutsvaga rutsigiro sezviri kungoitwawo bato reZANU PF iro rapeta misangano yaro yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo idzi nhasi vaiti zvokuvarambidza kuita misangano izvi zvinoita kuti sarudzo dzisafambe zvakanaka.
Hatisi kufarira electoral playing field. Tose tinoziva kuti pane rally yange yakagadzirirwa kuti itwe kuAirports mangwana asi mapurisa ari kunzi abhana kana kuti ataura kuti rally iyoyo haifaniri kuendera mberi nokuti havana manpower. Vataura zvakare kuti masecurity reasons asi vasina kuzodudzira kuti masecurity reasons acho ndeapi.
Muzvare Mahere vati bato ravo rava mubishi kutora matanho pamusoro pekurambidzwa kwaraitwa kuita musangano wekuAirports uyu.
Panguva ino nyaya yacho iri kumagweta vanhu vachazoziviswa kuti rally yacho ichandira mberi here kana kuti kwete.
VaChamisa vakamborambidzwa nemapurisa kuita misangano nevatsigiri vavo kumarondera Gokwe, Binga nemasvingo asi misangano iyi yakazoenderera mberi kuBinga nemasvingo chete mushure mekunge bato reCCC raenda kumatare. Muzvare Mahere vatiwa havasi kufare nedanho ratorwa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission rekubvumidza munhu mumwe chete chete paanenge pachivhoterwa anenge akamirira munhu anenge achikwikwidza musarudzo dzemabhai election nemugovera. Zeki yazivisa kuti kunyange pachibvumirwa kuti vari kuvhoterwa vave nevamiriri vanokwana vatatu munhu mumwe chete ndiye chete anobvumirwa panenge pachivhoterwa panguva imwe chete. Muzvare Mahere vati danho ratorwa nezeki iri hariwirirane nezviri mubumbiro remitemo uye vati pane zvakawanda zvinofanira kuvandudzwa zvinobata nyaya dzesarudzo. Zvisinei nekunyunyuta kuri kuitwa neCCC mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo ragadzirira zvaka kwana kupinda musarudzo dzemusi wemugovera.
Musangano wakagadzirira kumaconstituents ose ari kukondestiwa zvekare vanhu vangangoda kuziva kuti maconstituents ese aya in case kune vanga vakanganwa maconstituents aya anga ari mumaoko eMDC Alliance anga ari mumaoko emafactions avo asi nokudaidzana kwavakaita long factional grounds vachidzingana kuparamende isusu seZANU PF tiri kupinda kuuya kugadzirisa a legacy of failure yakatiwa neMDC maguta.
Vamugwadi vatiwo bato ravo harinene mafambisirwo anoitwa basa nezek vachiti chavo kutaura neveruzhinji kuti vagovavhotera nemugovera. Vatiwo nyaya yekuti mapepa ekuvhotera hana ruvara runozivikanwa nevatsigiro vemapato haisi nyaya nechekuita navo sebato vachiti zeki isangano rinoshanda rakazvimirira.
Izvo zvokuti handiani achauya kuvhoterisa kana kuti pepa racho ndererudzwai hatitarise izvozvo izvo ibasa reveZimbabwe Election Commission saka hatina chokuchema because tinongoziva kuti kana tiri tichifamba navanhu tichahwina nokuda kwavanhu kana vanhu vati havane mangu mafungiro tichangozviona musi wa 26 March.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezek vaJasper Mangwana avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kunyange hazvo komisheni yavo yanyora padande mutande rayo retwitter kuti mutemo hausungire komisheni yavo kushandisa ruvara runenge ruchishandiswa nevanenge vachikwikwidza uye komisheni iyi yatiwo vachange vachimirira vari kukwikwidza musarudzo idzi kana kuti mapolling agents vanosungirwa kusvitsa nhona dzavo kumukuru anenge achitungamira nyaya dzekuvhota panzvimbo dzinenge dzichivhoterwa uye kuti vaite zvinhu zvisingazoita kuti panenge pavhoterwa nemunhu musi wekuvhota uyu pazivikanwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Harare Ramaja Street muHarare nasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso vaGodfrey Karembera vanozikanwa nekuti madzibaba veshanduko vebato Citizens Coalition for Change vakasungwa vachitsvagira bato ravo rutsigiro muHarare ndokurohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Godfrey Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo, mutongi wedare amai Barbara Mateko vati vakarembera, avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko, vanofanira kugara pakero yavakapa kumapurisa, uye vanofanira kunomhanyara kumapurisa kukamba yeguruve police station, kaviri pasvondo nemusi wemuvhuro nemusi wechishanu chega chega, kudzamara nyaya yavo yapera. Dare ratiwo vakarembera, havafaniri kuvhiringidza vafakazi panyaya yavo. Gweta ravo vaDoug Coulthard vati kunyangwe hazvo chikumbiro chavo chekuti nyaya yavakarembera iraswe chisina kubudirira, vanofara kuti vabhadhariswa mari yechibatiso.
So he will now be released. He is of course still at Pararenyatwa Hospital, but he will no longer be in under prison guard today.
Mudzimai wavakarembera amai Enya Musora, avo vange vari mudare nhasi, vaudza Studio 7 kuti vanofara zvikuru nemutongo wapiwa nedare. Vatiwo kunyange hazvo vakarohwa zvakanyanya vave nani. Vakarembera vakasungwa nemusi wechina svondo rapfuura vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa, vachipomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa nekuvati imbwa, asi mamwe mapurisa akavaudza kuti vainge varoverwa nyaya yekupfeka zvipfeko zvebato ravo reTCCC. Asi vakarembera vari kuramba nyaya iyi vachiti vakasungirwa zvisina maturo, uye nezuro vakaisa chikumbiro kudare chekuti nyaya yavo iraswe sezvo vainge vagara muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Asi dare harina kutambira chikumbiro ichi, uye ratambira zvakataurwa nevachuchusi zvekuti vakarembera vanofanira kutongwa sezvo paine humbowo nevafakazi zvinogona kuvabatisa nemhosva. Vakarembera vachadzoka kudare musi wa19 kubvumbi, apo pachatanga kutongwa nyaya yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi maviri nevapfumbamwe, kana kuti 5429. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Uwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 hwakawedzerawo zvakanyanya nezuro, sezvo vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu nevatanhatu nevaviri, kana kuti 13662 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Izvi zvasiya vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi mana nematatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 3,443,832. Nemusi wemuvhuro, hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba ichienda munharaunda dzakawanda. Mukuru munyaya dzekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Ndizvo zvacho zvatagara tichingotarira mhuri yeZimbabwe kuti ibayirwa ijekiseni nyoro. Vamwe vanga vachifunga kuti ukabayiwa asi kungonaka, vamwe vakabayiwa asi vari kungorwara. Zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvirevi kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho, unogona kungochirwara. Asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabayirwa wese kana pawakachirwarawo hawarwarisi zvekupinda muchipatara, hawarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa. Ndosaka maakuona nhamba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neveutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanyopinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro. Saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti onai kazvatogara tichikutaura izviya, dai makabayiwa jekiseni iroro nhomba iyoyo, mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi.
Totarisawo nyaya yekubaya vanhu katatu kana kuti booster iyi, zvinenge zvichifamba sei papa?
Ndizvozvo zvinenge zvichifamba zvakanaka chaizvo. Ini munotoziva kuti patakatanga tanga tichingobayira nhomba yekutanga nhombe yechipiri asi zvakazongorwa kuti zvinenge zvichivakangokodzera kuti papera nguva yakati kuti vanhu vanofanirwa kubayirwa futi nhombe yechitatu zvakangofanana nemamajekiseni ese anobayirwa vanhu ekuti kunyanyanya majekiseni anobayirwa zvirwere zvinenge zvichitenderera nemavhairasi kuti gore negore unogona kunge uchitofanirwa kubayirwa futi panika iwana flu waya munoona vanhu vachibayirwa nhomba idzodzo gore negore ndokutoti bhustaring kwacho kwetiri kutaura ikoko dai zvainzi ndinongobayirwa gore one hauchazombofi wakabayirwa zvakare upenyu hwako hwese ndokutaura kuti hapana bhusta asi nepamusana pekuti zvinotozivikanwa kuti papera nguva yakati kuti kuprotekwa kwaunenge wakaitwa kunenge kwakunga kupera saka unofanirwa kubayirwa futi imwe nhomba ndo bhusta inotaurwa iyoyo asi chinhu chikurukuru zvakanyanyisa ndechekuti vanhu vabayirwe nhomba yekutanga nhomba yechipiri ndo yetiri kunyanya kumhanya nayo zvakanyanyisa kana futiri kuti aiwa vanenge vakufanirwa kubayirwa nhomba yechitatu iyoyo bhusta ndavauye futi tinongo vabayirawo
saka nhomba dziripo vanhu ndo vari kutoita havashoma
nhomba dziripo zvakanyanyisa isu sekuziva kwamunoita apo takatanga chirongwa chedu chevaccination muna February 2021 hatina kumiramira zvaiita dzimwe nyika mafuro tichambomira tichatozopuhwa nananhingi tichazodai akwete kwete hama neshamwari isu takatoisa mari dzakati kuti pasaidi sekutaura kwatinongogara chichiita yatopfuurikidza $100 million yakashandisa kungotenga mavhaccine chete pane zvimwe mavhaccine edu akawanda etinawo etiri kushandisa hatisi kumboona tichitadza kuzobayira vanhu vetiri kuda tichibayire kana mavhaccine tinawo vanhu havasi kungouya zvavo kwete nekuti havasi kuda kubayiwa tinotoziva kuti pane kamwe kastudy kakaitwa kanonyewepec kana kuti global team here inoongorora zvecovid-19 muna September 2021 ichibvunzabvunza muno muzimbabwe ikaona kuti over 92% vanhu vari kuti vaccine kana riri po ndinoda asi hawasi kubuda mudzimba kana kuuya nekuti hawasi kufunga kuti chirwere ichi chakanyanya kusimba zvekuti chinge wakanganisa iye tinoti risk perception yakadzika
zvikamu zvingani kubva muzana
yakaonekwa iri only 25% saka kana munhu achifunga kuti hapana zvandinoitwa nechirwere ichochi kana pari kuti vaccine kana riripo baya izvenyu haanyanyovhunduka zvekuti ngandibve ndanobayiwa zvino iko zvino anenge achifamba kuti ndichazoenda hangu next week kana kuti mwedzi unouya ndo saka nhamba dziri kuramba kukwira nekuti vanhu kana po vari kuda kubayirwa havasi kubuda mudzimba nekuti vari kufunga kuti chirwere chinenge chapera ichi
mukuru munyaya dzekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare asi vaimbova gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa vari munyori munyaya dzezveutano mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Dr. Henry Madzorera vanoti zvakakosha kuti vanhu vapiwe ruzivo rwakakwana nezvenhomba dzecovid-19 dziri kushandiswa munyika kuti vaite chidokwa dokwa chekuda kunobayiwa
chekutanga ndechekuti tinoshuvira zvikuru hurumende kuti ibudirire mublitz yairi kuita ivaccinate vanhu vanodarika 10 million sekurunga kwavakaita asi chechipiri ndechekuti vaccine hesitancy yakawandisa yezvino muzimbabwe vanhu vane samu dzavanoita musoro mavo kana vachidecida kuti vanobayiwa here nhomba kana kuti kwete vanoenzanisa kuona kuti benefit yacho yakamira sei tichienzanisa neuipi wevaccine uipi tiri kurora maside effects akashata benefit tiri kureva kushanda kwayo vaccine kuti ine efficacy yakadini so samu iri kuitwa musoro mavanhu inenge iri kuratidza kuti izvo maside effects akati wandisei
izvi zviri kubva kupi chaizvo Dr. Madzorera
izvi hazvisi zvinhu zvakapublishwa nehurumende kana kuti zviri mumaofficial papers asi zvinhu zvinokurukurwa mumaraini vanhu vachitaura indakabayiwa ndikazorwara chakati indakabayiwa ndikaita chiveve indakabayiwa ndikanzwa musoro ndikazodai izvozvo ndo zvakakosha zvinofanira kuadreswa nehurumende
asi munoona chirongwa chichibudirira here ichi
kubudirira chaiko chaiko pa blitz inoyi hatisi doa kuita maprofets of doom asi tichingoona zviri kuitika hazvibetseri kana vasina kuadressa vaccine hesitancy nezvikonzero zvayo vachangobaya vanhu kuda 1 million zvapera zvakadero so ngava adrese zvishuviro zvevanhu nyaya yekuti nhomba iyi inoshanda here nombai maside effects ayakamira sei. Vachi publisha regularly. Tava ne more than 1 year tichibaya nomba. Tofanange tane umbo wakakwana kuti inoshanda here. Uyezve maside effects akamira sei.
Dr. Henry Madzorera, vanga vari parunare kukwekwe. Vatereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kuBrussels nhasi, uko vari kuenda kunoita musangano nenyika dziri mugungano reNATO. Vatungamiri ava vari kutarisirwa kunokurukura nyaya yeRussia yekurwisa kwairi kuita Ukraine yakonzera kusagadzikana pasi rose. America iri kutarisirwawo kuwedzera zvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzedare reparamende muRussia. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwawo kuti vachataura nevatungamiri venyika dzemunato ava mangwana vari pavhidhiyo. Patopera mwedzi hondo iyi ichirwiwa uye zvinonzi mauto eUkraine ave kutora dzimwe nzvimbo dzakambenge dzapambwa nemauto eRussia, zvopa kuti Russia ishandise ndege kubomba mamwe maguta. Iko zvino tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti zvuru nezvuru zvevanhu mudunhu reCabo Delgado muMozambique zviri kutiza misha zvitevera kurwiswa kwazviri kuitwa nemamwe magandanga. Vanhu zvuru 30 vanonzi vatizira kumuganhu weMozambique neTanzania, uye bazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri rinoti riri kutsvaga rubatsiro kuti rivape matende zvekudya nezvimwe zvinodiwa muupenyu. Komiti yeSenate inoona nezvemutemo muAmerica iri kuenderera mberi nhasi ichibvunzurudza amai Ketanji Brown Jackson kuti ione kuti votambirwa here kana kuti kwete, kuti vave mutongi wedare repamusorosoro remuAmerica reSupreme Court. Vakatambirwa vanenge vari mudzimai wekutanga wechitema kuva mutongi mudare iri munhoroondo yeAmerica. Kuona kukwira kwezviitiko zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dzemabielections dziri kumugovera uno, nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dziri mudunhu reNorth America dziri kubatana nhasi manheru enguva dzekuAmerica mukunamatira kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo zvisina mhirizhonga. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dziri kutungamira munamato uyu pasi pegungano rekunamata rinonzi North America pamavhi, uye dzinoti munamato uyu ndewezvarwa zveZimbabwe zvese zvisinei nekuti ndezvebato ripi kana kuti zviri munyika ipi. Imwe nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America iri kubatsira kuronga munamato uyu ndiDr. Gadziro Gwekwerere. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata amai Gwekwerere kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyu.
Kuchaita munamato nhasi online kuburikidza nezvakafungwa naChampion in Chief President Nelson Chamisa pavakataura pagungano rakaitwa nesondo yapfuura kumasvingo, vachikurudzira vanhu kuti vaungane vatsanye nokunamata pazuva ranhasi vachinamatira runyararo nokugadzikana kwezvunhu pasarudzo dzichaitwa musi wemugovera. Saka ndo zvatiri kufamba nazvo izvozvo.
Zvinobatsira chinyika izvozvo munamato izvozvo zvamuri kuita, tichiona kuti muri kunamata muri kuno kuAmerica sarudzo dziri kuitwa kuZimbabwe.
Munamato hauna distance, there is no barrier. Kana tichitaura naMwari, Mwari vari pese, kana mumvura kana pose. Saka kana tichinamata tinonamata kumufiki unova Mwari kana kuti Jehovha. Saka vanonzwa vanogona kubata chiro situation iri kuZimbabwe isikanyengetera tiri kuno.
Mataura imi kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change Nelson Chamisa vakakurudzira kuti vanhu vanga vachinamatira runyararo. Munamato uyu wakangonangana nenhengo dzebato renyu chete here kana kuti munamato wevana vese veZimbabwe vari muno muNorth America?
Munamato uyu ndowenyika yese, kana vari kuZimbabwe kana vari kunoku, kana daivo vamwe vemarudzi vakadawo kutijoina zvinenge zvakangonaka.
Tichitarisa minamato yamuri kuitira nyika, muri kuona here paine shanduko munyaya dzekugadzikana?
Kuona paine kugadzikana nokuti kubva pangoita mirizhonga yakatora upenyu kukwekwe hatina kuzoonawo imwe, nokuti isu chiro chedu tinovimba nokubhilivha kuti Mwari vanounza masolution. Saka kwatiri tiri kutoona zvichitotishandira nokuti pakava nekudzikama kubva pamirizhonga imwe chete iyoyo yakatora upenyu hwemunhu.
Todzoka kumunamato uriko nhasi Dr. Gwekwerere, mungatsanangura pamusoro pemunamato kuti vanenge vachida kupindawo muminamato iwoyo vangakubatai sei?
Vanoda kujoina pamunamato iwoyu pane link yeZoom meeting yatiri kusecurator, uye vanogona kuiwanawo nepfenyuro yeChange Radio yatinofambidzana nayo. Saka vanenge vakangosununguka kuti vajoine, kana kuti vanoda kunzwisisa vanogona kufona panhamba dzangu note 347-208-7244.
Mune vamwe vamuri kushandawo navo here vangava vemakereke kana vemamwe mapoka nemasangano pakuronga munamato iwoyo wanhasi wekunamatira runyararo pasarudzo dzemabyelections?
Hongu tinavo, tina vafundisi zvizvarwa zveZimbabwe vanotosvika kana gumi vachange vachitibatsira nokutiparidzira uye nokutitungamirira mukunyengetera ikoko. Vafundisi ava vanobva mukereke dzakasiyana siyana dzakafanana neUnited Methodist, Methodist nedzimwewo dzakangosiyana siyana.
Nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America iri kubatsira kuronga munamato wekuti sarudzo dziitwe murunyararo, Dr. Gadziro Gwekwerere, vari parunare kuFlorida muno muAmerica, naJonga Kandemiri kweStudio 7. Chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika naHPM nhasi tiri kutarisa nyaya dzesarudzo dzemabyelections, kuvhorwiswa kunonzi kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe kuSouth Africa, uye zviri kuitika kuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 919 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa voita musangano wekupedzisira pamberi pesarudzo dzemabyelections nemugovera. Asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rorambidzwa zvakare nemapurisa kuita musangano waro kuEpworth. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voenda kumusangano wakakosha weNATO kuBelgium kunozeya nyaya yeRussia yekurwisa Ukraine. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala ngendlela eqondileyo kumbe layo. Hey lobugilimbane phakathi kasazi. Kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo yielding into kuzanu PF.
Ibandla lezanu PF liqhobe umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owayengumongameli athe uxhasa leli bandla.
Omunye angaba ngaphandle omunye abe phakathi kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela bangahlali bonke phakathi. Kodwa lanxa kule COVID kunjeka kufanelanga kusweleke i-agent iyephathe ethile kumbe ye-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokubungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa. Kungaswelakala labo bantu kulolu ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Amabandla aphikisayo asola iCommission eZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa ongupolling agent endaweni zokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba ekhutwini luyimpi yaseUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ibandla lezanu PF liqhobe umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla ngoba kuyilo alaziyo kusukela ezalwa. Asizweni ekhuluma kulomhlangano.
Pamerine zanu PF Pasine manu.
Lo umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owayengumongameli yena obesemhlanganweni we-rally yezanu PF namhla eHarare. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela leli bandla uchothoze ibandla le-Citizens Coalition for Change ngathi yikwehluleka ukwethulela abantu emadolobheni eliwakhokhelayo imfanelo zabo. Ngakwelinye icele umthethwandaba uvumele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube umhlangano ebeliwuvinjelwe eTafara eHarare ngesizathu sokuthi elezanu PF lalo beliza kuba lowalo endaweni efanayo. Ibandla leli lithi lenqatshelwe njalo ukuqhuba umhlangano walo e-airport eHarare yokusasa. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsayi Mayere utshele Studio 7 ukuthi ibandla lakhe liyasola ukube livinjelwa imihlangano ngesizathu ezehlukeneyo lize livunyelwe yimthethwandaba. Uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe aliphiwa ithuba elifanayo elokukhankasa njengelezanu PF lamanye amabandla. Ukuhlaziya loludaba sixoxele umnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe amathuba okukhankasa engabe efana yini kumabandla wonke.
Akufanani ngicho ngoba ilizwe leli sibona ngathi kusiya ngalaba ababusayo bona bezanu PF ngabe yibo bodwa abalelungelo lokwenza zonke into zompolitiki emphakathini. Ngomlomo bayakhuluma sibili bathi hey ilizwe leli lo lalo lelungelo lokwenza akufunayo angene eqinjini alifunayo elandela right of freedom of association. Kodwa lokho babonga ukukhuluma ngomlomo ngoba bona bazibona beyibo abanikazi belizwe leli engathi ngesilungu bathi ngathi balama title deeds elizwe leli ngobana leli balothi ayi-CCC abafunda kulizwa ngalo ngitsho lisetshenziswa yilabo osongqondongqondo babo ukuthi khangelani eZimbabwe kumi kanje kodwa eqinisweni vele kabafuni. Yikho besuka bechitha le mihlangano ye-CCC yokukhankasela lona ukhetho lolo lwangomgqibelo. Yikho besha shaya la bantu, bebopa la bantu, ngezi zato, ezi vele zinye konje. Vele agula ndo tuwa iya linganiswa la agula ngicho ngicho. Ngoba uzwa la zimkokeli za kona, sengicho la umongameli lo msegeli wake. Ba vele ba kuluma ulaga oruma alisa avese tusela abantu bama bandla pikisa ika kuli Triple C. Laboba agwazi bazi bonela. Ukuthi abantu kabasaba funi. Abantu bengasafuni ungazi baphoqelele ukuthi benzeni asoze bavume kuzaphela kuphela umbuso kaNtando kayiphikiswa abantu bawuqeda nxa bengasaku
sibonile njalo indodana kamuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uRobert Junior Mugabe esithi usekela ibandla lezanu PF libone ngani kwenzakalani lapho
lo ujahu mtaka Mugabe lo Robert Junior angazi kangikholwa kahle kade sibili ukuthi uzinikele kuleli bandla lezanu PF kodwa ke phela ibandla lezanu PF lilo lunya lwemamba ezihotsheni iyakwenzela okunye izanu PF ngakuphuca nje lalokho okuncane olako bawudinge lamacala bayephanda lamangcwaba balethe lokunye okuningi umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala ngendlela eqondileyo kumbe layo yayilobugilimbane phakathi kasazi kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo ayisiwo mabizo abantu abantu abasela ndaba lokuthi uthi Mugabe uthi Mnangagwa uthi bani abantu into abangasayifuniyo yearling into ukuthiwa izanu p f bangabuya bonke abantwana bezikhulu zezanu bayitshaya izilogani khona emhlanganweni yakhona kakuntshintshi lutho urobert junior engxenye bamcebisile ukuthi bonakala emphakathini bonakala egcekeni usisekela ukwenzela ukubana lokhu elilakho kube yizinto elizazigcina mina ngikho engakubona nje ngoba nxa uyise wafangalene indlela engasayifuni laleyo zanu PF yena umfana lo utshoni nxadilo lodwa ibandla alazi kuyazikhanyela nje ukuthi umfana laphana ucatsha ngomunwe ukuthi hayi nje ngedlulise isikhathi avikele le notho yakwabo kodwa eqinisweni uyise wafa engasayifuni yena uzayifuna njani into eyahlukumeza mhlawumbe yazabangela lokwedlula kwayise emhlabeni kangikhole ukuthi uqinisile lizaba nje lokuthi uthwani uzobatha gugugu abantu kuthuliseke nje bazidlele lokhu ababevele bekutholile uyise saphila
lo umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga le-CCC esixoxelaye esegwanda Ikhomishini elawula izokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba ngosuku lokuvota ngomgqibelo ozayo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela emele oncintisayo endaweni yokuvotela i-polling agent abamabandla aphikisayo bakusola lokho kodwa abezanu PF bona bathi kabalankinga ngenguquko eyenziwa ngabezek uMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo
Abezek baveze lokhu encwadini yabo abayithumele abamabandla azaphatheka kukhetho lwangomgqibelo mhla ka 26 Mbimbitho eye 2022 Electoral Manual. Umqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana kuzanu PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi akubakhathazi lokho osekuvezwe ngabezek phezu kwalabo abamele babe khona bemele abancintisayo ama-polling agents.
Saka hatina chokuchema because tinongoziva kuti kana tichifamba navanhu tichahwina nokuda kwavanhu. Kana vanhu vati havane mangu mafungiro tichangozviona musi wa 26 March. Tinovimba rutsigiro rwatinarwo rwakakwana kuti hwine zvavo.
Silali twesikala ngalo thina ngoba siyazi ukuthi sizonqoba ukhetho masizenza ukufunwa ngabantu. Nxa abantu bengaba leminye imicabango siza kubona lokho mhla ka 26 March. Silethemba lokuthi lolo sekelo esilalo luza kwenza sinqobe izo zonke izikhundla kulolu khetho akasilani lokuningi thina
kuthi isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change Triple C unkosazana Fadzai Mayere uthi bakhathazekile ngokwenza kwabezek esithi balobufakazi bokuthi sebebhale bekhalaza ngendlela abenza ngayo
They've also instituted new rules that don't accord with the Constitution, for example, that there can only be one polling agent per candidate. We all know the huge task of a polling agent, which is to monitor. They start their work very early and end very late. It's just unsustainable, unlawful, unprocedural for one to be limited to just a single polling agent.
Sebenzisa imithetho emitsha engahambelani lesisekelo sombuso. Umzekeliso ngokuthi sebesithi bona kuzovunyelwa kuphela i-polling agent eyodwa ukumela umuntu wayo oncintisayo. Sonke siyawazi umsebenzi walaba abantu ukuthi umkhulu okungakanani wokuba lilihlo lalabo abancintisayo. Baqala umsebenzi abanye bonke bengakaqali kube yibo njalo abaphuza uqeda vele akusebenzi lokho.
Enye ingcwethi kwezokusebenzisana loZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association nakora umnumzana efidlela Ncube upha umbono wakhe phezu kokuqatheka kwama-polling agents lapho ukhetho luqhutshwa.
Ama-polling agent acakathekile ekuvoteni ngokuba angamehlo alabo abancintisayo, angamehlo alabo ama-political party ancintisayo. Ngakho kumele babe khona kuso sonke isikhathi. Omunye angaba ngaphandle, omunye abe phakathi, kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela, bangahlali bonke phakathi. Kodwa lanxa kule COVID kunjeka kufanelanga kusweleke i-agent yephathi ethile kumbe ye-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokuba ungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa. Kungaswelakala labo bantu kulula ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Asisanelisanga ukuzwa umbono wabe-ZEC njengoba isikhulumeli kule nhlanganiso. Ukomishina Jasper Mangwana ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yabulenjini eye WhatsApp lanxa ubufakazi bebuveza ukuthi ubeseyifundile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Joe Biden weMelika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano oweNATO. Inkokheli yeNATO ikhangelelwe ukuhlaziya ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia osokubangele ukuthi umumo emazweni amaningi omhlaba ungami kuhle ngoba kukhuphuke intengo yamafutha ezimota lentengo yempahla zonke ezitolo. EleMelika likhangelelwe ukwengeza lokuqinisa izijeziso zeNATO ezethiswa ele Russia. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine ukhangelelwe ukukhulumisana lenkokheli yeNATO enkundleni yebulenjini be-intanethi emhlanganweni lo. Impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isile nyanga iqalile njalo kubikwa ibutho le-Ukraine selithatha ezinye indawo ezasezithethwe ngele Russia. Live talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe yasabehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ithi kule nkulungwane lenkulungwane zabantu abahlala esigabeni seCabo Delgado kwele Mozambique esezivalekele imizi kulandela ukuhlaselwa kwalesi sigaba ngabalwa becatsha abokholo lwesimoslem abedlulisa amalawulo. Abezomvikela kulesomalia abalondoloza umvikela esilindweni sendizamtshina enkulu yalelo lizwe esigodlweni iMogadishu babikwa belwisane kanzima lixoku lamadoda aze ehlomile ezama ukuhluthuna i-airport leyi izolo. Umsakazo kamabonakude owe-TV ubika ukubana ababutho leSomalia babulele abantu ababili abakade bekuleli xulu labalwa becatsha beqembu ele-Al-Shabaab elihlasele izolo. Inhlanganiso elawula ezokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Human Rights Watch elesigodlo sayo kwele Melika ibike izolo ukubana kulamakhulu lamakhulu abantu abamabandla ezombusazwe aphikisayo ababotshwa bavalelwa emajele okweminyaka emithathu edlileyo bengaziwanga emthethwandaba, abanye behlukunyezwa betshaywa kwele Uganda. Lezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo
zibikwa ziqanise ngamandla ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngomnyaka odluleyo oka-2021. Umongameli Macky Sall weSenegal ukhuthaze abebhanga elincedisa amazwe omhlaba eleWorld Bank ukuthi liphathise amazwe awezwekazi leAfrika kunhlupho abhekane lazo ezidalwe yimpi yaseUkraine. Lokho kuphume emhlanganweni lentathelo lezindaba izolo ngemva komhlangano ophathelane lezisebenzi wamanzi oweWorld Water Forum owenzelwe esikolweni selizwe lakhe iDakar. Abantu abale midududu bakwele Sudan abaningi babikwa bezinikele imidududu yabo kungela mbadalo ukuthi ithwale abantu ibasa ezibhedlela. Abalinyazwe ekutshengiseleni okuqhamuke ngomnyaka odluleyo abantu besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso kulelo lizwe ngabebutho. Izisindo semali yakwele Egipite sibikwa sehle kwethu saya kuma-pound phose amashumi amabili 18.50 pounds nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Lokhu impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kwaqalisayo ngenyanga edluleyo. Osomabhizimusi bakwamanye amazwe babikwa sebesusa izimali zabo emabhanga lakumankampani yalelo lizwe ngemva kokuqhamuka kwale impi.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube osebenza kwele South Africa. Umnumzana Ngulube ubuhlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permits uthi usezaqala ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngenxa yokuthi ilizwe leli lizavala uhlelo lwama-special permits ngompalakazi lonyaka. Asizweni exoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Sisalindile abanye abambalwa embaziyo asebeqalisile but abakasubmithi usebenzile iprocess yakhona, so asikakwazi ama-requirements exactly ukuthi nxa ususiya submitha akufunekani. So yikho lathi singani siselokungabaza okuncane, but ezisoon masinyane sizazama ukungena.
Ye, kuyini okwenza ukuthi lingani lingakaqali kanti salingathola amaphepha angikhona kumbe kumele kuhambe njani?
Ye, into enkulu vele ngamaphepha angikhona, i-qualifications, ama-requirements, izidingo abazifunayo. Asikaleqiniso kahle kahle ukuthi sikhwalifaya kuwapha ama-permits. Ngabona abantu abaningi basabanjwe yikho khona lokho.
Khona vele bafunani, bafuna ukuthi lingene kuwapha ama-visa wezithi lihlale khona.
Ama-mainstream visas Dube yila avele khona, avele ngamuntu wonke, kufana lokuthi abantu ama-work permit abefuna ube le ma-qualifications athize, njengoba kukhulunywa ama-special skills, kumbe ama-relatives permit, ube lomuntu omaziyo ozalana laye kumbe awomtshato, into ezinjalo. So abaningi bethu asivele kasi-qualify khona lapho ngabantu ababezimele. Wonale sasiwatholile ama-special permits kwakube yi-amnesty nje, kwavulelwa nje wonke umuntu. So nxa sesithi yabuyela ngale nxa bengasenzelanga okunye okungcono ukuthi basehlisele izidingo, kutsho ukuthi kuzaba nzima vele.
Manje-ke nxa kungaba nzima khonapho kungawoma sibili lizagcina lisenzani babankulu?
Kunzima ukuthi ngakubekani ukuthi bhadle ukuthi sizakwenzani Dube. Sizakubona sesichaphile, kodwa nxa sokuvele sokwehlule kutsho ukuthi iningi vele loba abanye sizabuyela ekhaya ngosesibadala phela ukuthi sibone sesigijimisa. Sihlala sesigijima silabantwana, nxa ulapho ulabantwana usuphila iligali, labantwana ngokuthi babeziphila iligali. But iningi labantu ngibona ukuthi vele bazazihlalele baphile ngempilo yona la vele iphilwa ngabanye, ngoba imajority vele, a good fraction yabantu bekhaya abalapha vele baphila bengalalutho.
Singathi khonoko kuhlupha kanganani ngoloku?
Kuyahlupha Dube, ngoba emsebenzini kunzima ukuthi bakurejiste. Loba ungaze ube nemali ukuthi ube ne-bank account kunzima. La kuthi njengoba sikhuluma ngabantwana, abantwana ukuthi baregister ezikolo kuyi-challenge. Angaze aregister ezikolo uma sokufika isikhathi sokubhala ama-exams kuba nzima. Angaze abhala ama-exams ngoba umthetho kahulumende uyala vele ukuthi umntwana angabhala. Angaze angabhala athole isithupha, but akula way forward, akula ndawo ayitholayo, akula msebenzi awutholayo ngoba akalayo into emnika imvumo yokuphila la.
Singathi kathesi-ke kume njani njengoba lisalungiselela ukuthi liqoqe amaphepheni ngemfanelo? Singathi kamabhenki lokho lisenelisa yini lokuthenga izinto ngezikweledi into ezinjalo ezitolo ezinkulu kuhamba njani?
Hayi, okuningi kusese normal. Kwake kwaba lokuhicihici khona phana ngo-November kusanda ukwenziwa ama-announcement, ngoba ama-announcement akhona ayengacaci kuhle. Kodwa after uhulumende seclarifyile, amabhenki ayemukela sibili, hhayi siyabhenka, siyathenga, senza konke, siyaqhubeka ngempilo njengoba injalo. Okusalayo ukuthi nje nxa uvele uzazi ukuthi isikhathi sakho sesiphelile, uyakulovalo wena ngokwakho.
Emsebenzini-ke lidonsa njani khonapho?
Hhayi, le msebenzini abelungu indawo eziningi, thina sinje abakasibuzi lutho, kodwa uyareporta nje ukuthi ule simo esinje, abaningi vele abakasibuzi lutho. Asazi sokusiyafika u-October, November, yikho kuzahlupha khona. But abaningi abelungu bakuthatha ngokuthi vele sizazama khona yona le process esizayizama. I think nxa sesehlulekile yikho lapho sokuzakhanya ukuthi kuya ngaphi. Amakhampani amaningi asezaveza ukuthi what action abayithatha, ngoba ngicabanga ukuthi lo hulumente uzabe sebafaka i-pressure njengoba sikubona okwenzakala konke ku-ground. Le mthetho yephalamente bayipasisa nansi kwenziwa ama-announcement asikawezwa ukuthi ayangaphi, but ayenziwa ama-announcement ngokuqatshwa kwabantu bangaphandle. Kanti siyafika ngale komnyaka, ihafu yomnyaka, uJune, July, siyabe siyabe sokucaca ukuthi emsebenzini kwenzakala.
Ye,
ubuye manje kusenoma.
Ye, ubuye ekhaya ke ngikulube. Nanto kudaba khona. Ungabuyela sungaka, uyabuyela ufike wenzeni, uyaqalisa ngathi.
Ah, sesigugile ba, dube siza kwenzani ngathi sisahlala lapha nxa ungasasebenzi, sokuza sifosa ukuthi sibuye ekhaya. Thina vele sebantu sesingale kwa 50, kuya kutsho ukuthi sisekhaya siza kwenzani. So kumele umuntu azilungisele. But abantu abancane, sinabantu abancane lapha abalama 2019, ama teenagers, early 20s, even abantu 30s, baza kuya ngapha, bayahlala khona lapha, iqiniso nje siyalibalekela, bazahlala. Ngoba abantu abala ekhaya kulanto abangayenza. Thina lathi ekhaya sabe sisikhaliswa isimo ukuthi usuhamba nje ukuthi uye elime ingadi leyo, ulime emasimini, otherwise kuyabe kungasela future.
Ye, phose lokugcina nkulu.
Hayi, siyabonga baba Dube, sikhuthaza labo abantu bakithi ukuthi bazame loba kunzima, kodwa sizama uku-applya. Ngangcono uba yi-regreta usuke wazama phela, singaveli sishe sitshedele khathana, ngoba siyasazi isimo sekhaya ukuthi sinzima. Sithembeni ukuthi lo hulumende walapha kukhona okunye aza kwenza, ngoba nangu uminister uyakhuthaza ukuthi si-applye. Akakazatsho ukuthi xa bembuza abemidiwe yatsho ukuthi abantu aba-apply.
Lo mnumzana Sipho Ngulube, isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa, babexoxa loGibbs Dube weStudio 7 esejohannesburg kwele South Africa.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izehlakalo esezibone owayengumongameli weBotswana umnumzana Ian Khama ebaleka elizweni siyahlala kwele South Africa lokubotshwa kukasibalukhulu wamapholisa kuyonale iviki sokuthiye iningi okugoqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bezibuza ukuthi kambe ilizwe leli elaziwa ngokuthula selingenwe yini. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khonale eBotswana.
Ukhama ukhala ngokuthi uyahlukunyezwa ngosesikhundleni khathesi umongameli Mokgweetsi Masisi. Ukhama ubalekela kwele South Africa ngomfumfu yakenye esithi impilo yakhe isengozini njalo lokhe engakaphenduki. Ngempela viki kubotshe abafowabo bakakhama ababili, kukanti ngolwesibili usibalukhulu amapholisa Munzana Kiabetsu Mahope laye uthethwe ngabomthetho. Ukhama uyetheswa umlando wokugcina izikhali zempi ubudlelwane bakhe loMasisi sebaba munyu kusukela ngo-2018. Uthi uyakwazi ukuthi uMasisi nguye ongemuva kokubotshwa kwabafowabo njalo sezimisele ukuphindela ekhaya.
I'm even more motivated to attend now, to return now, especially what has happened to my brothers. I need to get back home to ensure that we end this criminal activity, that we end this tyranny that is going on in our country. Botswana needs to be free again.
Umnumzana Edward Robert isikhulumiso gaja lwabacuphi bensitha ule Directorate of Intelligence and Security DIS uthi bayenza umsebenzi wabo ukwela abandlululo iDIS yiyo ebophe abafowabo bakakhama kanye losiba lukhulu wamapholisa.
In a constitutional democracy such as is the case in the country, institutions of state
elizweni lombuso wabantu elifana lelethu sisebenza ngaphansi komthetho. Ukhono nayo ulazo indlela zokuthola usizo uma singasebenzi kuhle.
Abe Zimbabwe kulobhotswana abafana lomnumzana Gift Moyo baselibe mangile ngokuguquka kwezombusazwe elizweni leli elaziwa ngokuthula.
Mina ngombono wami ikho ngithi ukuthi ngabe bayilungisile bona vota khona ngale yangaphumeli phandle yazi yafika emaphethelweni ukuze ilizwe leli liqhubeke lilizwe elidume ngokuthula nangokuzwisisana. Sonxa sokusiba nje sesigcina labantu bengasaboni kahle ukuthi kade ukuthula kwakhona ke sokusiba yikuphi manje ngisokungene lowo ngoba sokuthi ngokuqale ngena njalo sokuthi lowo ngokuqale phuma.
Umnumzana Ntokozo Thebe uthi ngombono wakhe umongameli Masisi uzama ukutshengisa uZulu ukuthulisana lenkohlakalo. Uthi lokhu kwenziwa kulelinye ilihlo kukhetho lesizwe oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024.
Kubanjwa ingqondo zabantu for voting ngoba amavoti aseduzana. For voting the accurate person abamfunayo nge the way acting yokusebenzisa ama-powers of which we see as iBotswana peace bucket yase Africa in terms of politics. But lokho abakuqalayo khanye nikuzaba nzima.
Umasisi lokhama kabakaze bephumele egcekeni ukuthi ukuthi babangani kodwa abasiki bebunda bathi mhlawumbe kuba khona ngesikhathi ukhama eseqhubela umasisi intambo zombuso ungahambanga kuhle okafaka uMangoyi phakathi kwenkwilimba. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze Studio 7 ngisaRon Gwele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Ngakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lezanu PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kamoyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla. Bayayisola abamabandla aphikisayo ikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela ongu-polling agent endaweni yokuvotela. Umongameli Joe Biden welemelika kume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba egudwini luyimpi ephakathi kweUkraine neRussia. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.